Vachitaura pamusangano wavaita nezviuru zvevatsigiri vebato ravo munhandare yemucheke mudhorobha remasvingo, vachamisa vati vanhu vanofanira kuratidza kunyunyuta kwavo nekuoma kwakaita upenyu munyika kubudikidza nekupinda mumigwagwa murunyararo vachitedzera mutemo uri mubumbiro renyika.
Hama dzangu, manzwa programu yatiri kutaura yese inoda kuti iwe neni tive nebasa. Hatidi munhu anozotikaratati gadzira nyika yedu wowanikwa iwo usipo. Ndanzwa zvamataura kuti muri red, asi toda kumeka shuwa kuti munhu wese ari red. Toita zvinhu zvedu ine peaceful mana, non-violent mana, constitutionally. Torakidza kuti munyika mekuZimbabwe hatidhererwi. Vakauya Mnangagwa akati ndindahwina, tikanyarara. Akauya akati ndakuisa bond note neUS dollar 1:1, tikanyarara. The time is coming.
Vatamisa vapomera hurumende yavaEmmerson Mnangagwa mhosva yekuondonga upfumi hwenyika kubudikidza nehori, vachiti munyika zvinhu zvose zvave kunetsa kuwana. Vati vanoshushikana zvikuru apo veruzhinji vanopedza nguva yakawanda vasina mvura nemagetsi, asi vanotonga vachirarama upenyu hwepamusoro. Vati izvi zviri kukonzerwa nehori muhurumende iri kutonga, nekudaro zvinofanira kupera.
Kisa mamakisa kukula ndakaona kuti mari yacho iri kunetsa kuwana, handizve? Now, nyaya yanetsa munyika muno inyaya yecorruption. Corruption, corruption, corruption. Sei ndichiti corruption yanetsa, ndandichiverenga nhasi ndaona kuti kulupani kune by-election iri kuuya maimanji. Tsamba inonyorwa navamatemadanda ichinyorwa kuna minisa wehealth. Tibatsirewo kuti utisire madrugs kulupani, nekuti kune by-election inofanira kuhinwa. That level of corruption is serious. Minister uno reply on ndirikunza mishonga yako boss ofara kuhwina. E abuse of political public office. Kureva kuti minister akadaro immediately. Chero isiri kuti they are illegitimate, but immediately anofanira ku step aside for investigation. Zaki yoenda kuti uno investigator munhu iyeye ne corruption vosunga munhu iyeye. Nomukoma wangu iti anenge achiti zero tolerance ku corruption.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakapinda mumigwagwa vatadzanya hurumende kuti igopinda munhaurirano navo kuti nyika igadziriswe, asi vati havatarisiri kuti nhaurirano idzi dzinozoisa hurumende yemubatanidzwa. Vashoropodza hurumende vachiti haina utongi hwejekerere uye iri kusimbirira kusunga vatungamiri vebato ravo reMDC kuti ityidzire vanhu kuitira kuti vasataure nezvekutambura kwavari kuita. Vashoropodza hurumende iyo yavati yavarambidza kuona mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJobscal avo vari mutirongo yemasvingo remand prison.
Nyika inoyi yabatwa nemweya usina kunaka. Ndaenda paprison chokutanga ndamboenda ndikanzi aiwa ari kumuti murefu vachinyeba zvavo. Ndanaenda kumuti murefu zvikanzi aiwa hasi kuno ari kumasvingo central. Ndodzoka kumasvingo central ndoona anga aripo ipapo. Ndikati aiwa zvematitle hazvina basa. Ndauya pano ndoda kuona client yangu, ndoda kuona kuti mukomana ari sei. Zvikanzi president kuti mupinde hazvichaiti. Ndikati sei? Zvikati apuwa instruction nevakuru.
Vachamisa vati kuti nyika iwane zvose zvainoda zvakaita semagetsi, mvura, mari nezvimwe zvinhu, vanhu vanofanira kubatana kuti vabvise hurumende yeZANU-PF asi vachitevedzera mutemo wenyika. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, mumwe wevatevedzeri vavo Vatendai Biti vati nyika yeZimbabwe iri kutambudzwa nehurumende yapererwa nemazano.
Dambudziko racho chimbori chii? Hama dzinodikamwa, nzara yamunotaura manifestation is symptom ye bigger crisis yatiri kufesa muno muZimbabwe, and that crisis is a political crisis. Political crisis yabva panyaya yesarudzo dzakabiwa naEmmerson Dambudzo Mnangagwa musi wa 20 July 2018.
Mukuru wevechidiki vebato iri vaObey Stole vaudza vatsigiri vavo kuti vechidiki vanotsigira mutungamiri wavo pakuti vanhu vapinde mumigwagwa.
Vechoko, tinozviziva kuti mayouth are the majority in this country, but when it comes to the respect of the young people, Emmerson Mnangagwa doesn't understand that. Chisa pama chisa. So this is the reason why we are standing here today. needs new leadership in the name of Advocate Nelson Chamisa. Saka mufuzo wote tinozvisadzisa sei. Tikavhura bumbiro redu remutemo section 59 inotendera iwe neni kuti timudzire hondo yechimurenga through demonstrations. Izvozvo ndozvatichaita sevanhu vechidiki.
Vachamisa vati vanhu vazhinji vakamirira kunzwa kuti kuratidza uku kuchaitwa rini, vachiti vacharidza muridzo munguva shoma shoma inotevera, nekuti vakataura zuva iri vanongwadza hurumende. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.